Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi china nyamavhuvhu 15/2019. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kushushikana zvikuru nekusachengetedzwa kwekodzero dzevanhu zvichitevera kupambwa kunonzi kwakaitwa vanhu vatanhatu pamberi pekuratidzira kuri kuda kuitwa mangwana neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Zimbabwe Republic Police nhasi yapinza mapurisa ane zvombo zvehondo mumigwagwa muHarare nenzvimbo dzakatenderedza guta guru renyika. Bato guru rinopikisa reMDC richiti harisi kuzodzokera kumashure neurongwa hwaro hwekuratidzira mangwana. Ukuwo vechidiki mubato riri kutonga reZANU-PF vanoti havasi kuzobvumidza mhirizhonga pakuratidzira kwemangwana uye vaudza nengo dzavo kuti dzigare dzakagadzirira kuzvidzi virira kana pakaitika mhirizhonga. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa ropesana neZANU-PF paurongwa hwekuratidzira mangwana, MDC ichiti ikodzero dzavo kuratidzira uku, ZANU-PF ichiti haisi kuzopeta maoko kana kuratidzira uku kukaita mhirizhonga. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti hadzina kufara nekupasiswa kwakaitwa Bill Remaintenance of Peace and Order Bill nedare reSenate nezuro zvava kureva kuti ramirira kuti richisainwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuitira kuti richive mutemo. Muchirongwa cheLife Talk Women's Roundtable na 8 PM tiri kutaura pamusoro pekuratidzira kwakarongwa neMDC takatarisa pamire vanhukadzi paurongwa uhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave.